kurugura
chekutanga chatoda kuti vana veZimbabwe vazive neruzhinji rwenyika dzese vazive ndechekuti Zimbabwe iri pazvirango zvakaipisisa kubva kuvanofanira kunge vari vatungamiriri vayo. Zvirango zviri kutirwadza vana veZimbabwe, zvirango zvenzara, zvirango zvekushaya mabasa, zvirango zvekuti kana kwataura unotukwa kana kuti unosungwa kana kuti unovharirwa, zvirango zvatinazvo zvirango zvekuabductwa, zvirango zvatinazvo zvirango zvevatungamiriri vasingadi kuteerera, vasingadi kuudzwa, vatungamiriri vasingana solution. Chirango chihombe chatinacho ndechekubirwa election. Isu nyaya yekuti vari kuti zvirango zveupfumi zvakaiswa neveBritain kana kuAmerica, zvinhu izvi ndofunga inyaya iri pachena yekuti ivo pachavo sehurumende yavanoti vanzi Second Republic vakataura pachena kuti izvi vanoda kuti varifume. Pane mareforms anofanira kuitwa, havanotoziva ivo.
Vamuponda, munoti nemashoko ataurwa navasati wayo,
munhu wese chizvarwa chese cheZimbabwe nechizvarwa cheSadak nechizvarwa cheAfrica nemunhu mutema wese ari pasi rino anofanira kunge achisumuka zuva 25 achiratidzira kuti masanctions, which are illegal sanctions which were imposed by America and Britain on Zimbabwe after its land reform, should be lifted unconditionally. Masanctions were only put on place after Zimbabwe yatanga land reform. Patakatanga kutora ivhu tichiti vanhu vatema vasina minda vawane minda, ndo pakatanga kutaurwa zvekuti masanctions vanozohwanda vachiti mahuman rights decency, hati zvekuti vanhu vasifayo avo tofanira kuvaregerera nekuti isinimbo isisapa. Munoiziya MDC Alliance harisi bato rakazvimirira, it's a secondary extension yemaimperialist vanoda kutsvaya kuti Zimbabwe iite zvinoda America kana zvinoda Britain vachipuhwa mari, nekuti mari yealliance MDC Alliance inobva kuAmerica neBritain. Vanopuhwa mari idzodzi kana vasoropodza nyika yavo nevatungamiri venyika vachiita mhonga popoto, vachiita kuti no maelections haana kubuda zvakanaka, toderera jecha kudii kudii kudii. Masanctions should be lifted because they're not approved by the United Nations, they're not approved by any multinational organization. Akangoitwa unilaterally. Saka izvozvo munhu wese including MDC wacho should put Zimbabwe first. We will never find another Zimbabwe. MDC should mature now. They should learn to be a political party to defend.
Maita vamuponda. Vasachoyo manzwa zvataurwa navamuponda kuti bato renyimi riri kushandiswa nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango. Munoti
chekutanga chinofanira kuziva vamuponda, ndinofunga vaka havana kuzvinzwisisa izvi. Bato reMDC ibato rakaumbwa nevashandi, bato reMDC ibato rakaumbwa nevadzidzi, rakaumbwa nevagari, rakaumbwa nevana veZimbabwe vaona kutambura kwaitika munyika, zvinhu zvisina kufamba zvakanaka, nzara yatekeshera munyika, vanoshanda vasikahori mari inokwana, vana vezvikoro vachidzingwa muzvikoro vachirohwa, munozviziva zvaiitika kwana UZ uko, zvakawanda zvanga zvichiitika. Ndopakafomwa MDC kuti iite anza kuzvinhu izvozvo. Donzvo chairo chairo rakafomerwa MDC kana rakavambirwa bato reMDC kuti ripedzise zviga zvakarwirwa hondo yeChimurenga. Hondo yeChimurenga yakarwirwa nyaya yeOne Man One Vote. Ndosaka muchiona izvozvo uno vhoti riginyi iri kunetsa. Ndosaka muchiona izvozvo uno nyaya yekuti One Party State iroda kuita ZANU-PF. Ndozvakapfomerwa MDC kuti tiite izvozvo zvinge zvisipo. Kunge kune demokrasi munyika mune utongi hwejekerere. Ndofunga maizviona zvaitika vamugabe nevamwe vaona namunangagwa vachimuka chibhebhenene kuponda vanhu, vachimuka chibhebhenene kuuraya nekukwadza vanhu, misha dzichipiswa zvichidii. Ndo zvakaenderwa kuhondo kuti zvisaitika izvozvo. Ndo zvatakafomerwa semusangano kuti tiite tizadzise zviga zvakadaro, tive netive peace nekukuwirirana munyika yeZimbabwe. Saka zvekuti tiri kushandiswa nevekunze kwenyika, aiwa zvingangava kutaura havo kunakidzwa nekutaura, asi isu tiripo kupedzisa zvakatangwa nevakarwa hondo yeChimurenga. Ndosaka makaona takasarudzwa nevanhu 2.6 million votes vakatisarudza kuva nechivimbo nesu.
Vamuponda, chiwo chiri kunetsa hurumende yeZANU-PF kuti ingogadzirisa zviri kunyunyutwa nevanopikisa izvi zvekunzi kodzero dziri kutyorwa munyika muri kuitwa huori nezvimwe zvakadaro musati matarisa zvirango zvamuri kuti zvakatemerwa nyika?
Isusu zvatotarisa ndezvekuti hurumende yeZANU-PF yakatungamirwa nawo Mnangagwa iri kutaura kuti pasine uori pasine corruption. Tikada kulista vakuru vakuru vasungwa nenyaya dzecorruption, list yacho totoswerera tichitaura kubvira kumaministers kubva kune madirectors kune chi ende havasi kusarudza kuti ndiwe ZANU PF kana ndiwe bato ripi. President wakati pasine corruption, saka pane vanhu vari kutosungwa ende vari kugara kumacourt kumadhitare uko vachiprocesswa nyaya dzavo. Saka hatingade kuti nyaya yecorruption ndiyo yanga yatii, inyaya iri kutoprocesswa as we speak.